Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 7, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa edunhu rehurungwe kuMashonaland West anonyima nhengo dzechikwata cheCitizens Movement chinotsigira bato reCCC riri kutungamirwa navaJameson Chimba mvume yekuratidzira nemusi wechipiri. Vatungamiri venyika 32 dziri mugungano reNATO vosangana muno muWashington DC svondo rino kumusangano mukuru uri kunangana nekusvitsa makore 45 kubva sangano iri raumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa edunhu rehurungwe kuMashonaland West anyima nhengo dzechikwata cheCitizens Movement chinotsigira bato reCCC riri kutungamirwa navaJameson Chimba mvume yekuratidzira nekunosiya tsamba yenyunyuto kudare reKaro yeMagistrate Court nemusi wechipiri 10 chikunguru 2024. Chikwata ichi chakanga chazivisa mapurisa musi wa2 mwedzi uno nezveurongwa hwacho hwekuda kuratidzira chichinyunyuta nekusungwa kwenhengo 19 kana kuti 79 dzechikwata chebato ravatimba musi wa16 mwedzi wapera apo dzakanga dzaungana pamba pavatimba kuAvondale muHarare kuti dzicherechedze zuva remwana wemuAfrica. Nhengo idzi kusanganisira naivo vatimba vachiri muusungwa mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso uye vari kutarisirwa kudzoka zvakare mudare nemusi wechipiri. Hatina kukwanisa kubata mukuru wemapurisa wedunhu rehurungwe Chief Superintendent Karuru avanove ndivo vakanyora tsamba yekurambidza kuratidzira uku. Hatinawo zvakare kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo nhare dzavo vari vaviri dzanga dzisiri kudayirwa. Kuti tinzwe zvakatora nzvimbo tabata vari kutungamira urongwa hwekuratidzira uhu waWilson Makanyaire.
Ichokwadi mukoma Jonga. Tanga takanyorera mapurisa tichivazivisa kuti in terms of section 59 of the Constitution of Zimbabwe tanga tichidada kuratidza kunyunyuta tichifamba munzira dzehurungwe Karoi kuti tiende kudare reMagistrate muKaroi tichinoti aiwazve makasunga mukuru vaJameson Timber nevamwe 78 vasina kana mhosva yamukavasungira. So tanga tichida kuti tiratidzire tibude pachena kuti kwete zvamagwita izvi haisiriyo nyika yakarirwa namasateguri edu, haisiriyo nyika yakarirwa even naana Mugabe, nyika yerusununguko, nyika yedhemokirasi.
Zvikonzero zvipi zvava kupai zvava kunyimirai mvumo?
Vatipa chikonzero chisinangana nemusoro, vatinyorera legal language yavati hatikwanisi kunge tichienderera mberi nekuratidzira kwedu. Ndo zvavatinyorera isu tanga tatisavana vanoteerera mutemo. Regai tivanyore tivazivisewo tikurukure navo tivazivise kuti hatisokwanisa kuteerera nekuramba takagara.
Saka muchaita sei zvamarambidzwa kuungana kuti munge muchiratidzira nekusiya petition yenyu?
Aiwa, isu hatidi kupiwa mvumo nemapurisa. Mapurisa tamazivisa, tavataurira mvumo takapiwa kare nekosi neZimbabwe. Section 59 of the Constitution of Zimbabwe inobuda pachena kuti takasungunuka kana tine zvinyuto kupinda mumugwagwa nemudzinzira tichifamba tichidemonstrate zviri peaceful tichitaura zvinyuto zvedu. So hatina mvumo yekuda mapurisa. Isu tiri kuenderera mberi nedemo. Kana mapurisa achida kuona kuti how high and how good we are, we are meeting in the streets. Isu tangovazivisa mapurisa. In actual fact tichange tichinyatsoona kuti uye majeri eZimbabwe acho awanotemba anopinda vanhu vakawanda sei. Saka we are making a research tikuona kuti majera awanopinda vanhu vakawanda sei timazadze kunze hakune vanosara vachingopopota so hatina mvuma yatinoda kupuwa nemapurisa tinongovaziisa isu according to the constitution of zimbabwe section 59 ikodzero dzedu sevana vezimbabwe kupinda mumugwagwa tichiratidzira tichitaura zviri peaceful so tiri kuenderera mberi as planned musi wa10 and tichinyuta tichichema hatisi kuzombofa takadzokera shure zvaita zvemapurisa izvo kuti mirai kuenda wonyora akachinungukawo akasina nematurose ndezvaana akaruri izvo isu tiri kuenderera mberi isu
vanga vari vari kutungamira urongwa hwekuratidzira kuri kurongwa mukaroi nemusi wechipiri wawilson makanyaire vari parunhare kuhurungwe nestudio 7 mushure mekuona kukanganiswa kwakanga kwoitwa mugwagwa wegutubuera nemiti inonzi yakanga yomera ichipinda mumugwagwa zvakanga zvokonzera tsaona dzakawanda vechidiki makumi matatu nevatatu vebato rinopikisa reCCC mudunhu regutu central vanonzi vakatora matemo nemapadza nezuro vakaswera vachigobora miti nekugadzira mugwagwa nzvimbo yakanga yavharwa mumugwagwa nemiti inonzi yakanga yaipa zvikuru kune zvose zvipfuwo nedzimotokari kuti tinzwe zvizhinji tabata vakakwikwidza vakamirira CCC musarudzo yemumiriri wedunhu regutu central vamatthew takaona
chinhu choga chinouya wakagara manga mayouth 33 veCCC yavachamisa kugut central vakaona kuti njodzi dzemumugwagwa dzanga dzanyanyisa panzvimbo inonzi yekwamachinya pautsinda nenyaya yemiti iri kukura ichitanda ichipinda mutara vaona izvi vakawirirana kuti vateme miti iyoyo nokuti vabereki vavo vari kurasikirwa nemombe nezvipfuwo zvakawanda uye mota zhinji dziri kuparara ipapo nenyaya yenjodzi ndo zvinhu zvakasaka vakomana nevasikana vasimuke vati aiwa regai tigadzirise nzvimbo yedu
chii chakapa vechidiki venyu ava vatakaona kuti vange vachitora mapiki nemafoshoro kupinda mugwagwa kugadziridza migwagwa ipo paine bazi rinoona nezvemigwagwa
isu semusangano wavachamisa takawirirana kuti hatimiriri kuti titange tapinda muhurumende kuti tigozotanga kuita pfungwa yedevelopment development inofanirwa kuva mararamiro yedu saka zvinhu zvatofanira kugara tichitongoita saka nenyaya idzodzo takatora pfungwa yekuti ngatichipindai mugwagwa tigadzire mugwagwa yedu tisamirira mumwe munhu kuti auya azotigadzirira
tinombonzwa mune mamwe matunhu vatakaona vanhu vachinyunyuta kuti kana wakanga uri kubato rinopikisa haukwanisi kunge uchibvumidzwa kuita budiriro mudunhu imomo imi muri kuzvikwanisawo sei mudunhu menyu
vakande mbiri ZANU-PF haibvumidze munhu asiri wemubato mavo kuti aite mabasa ebudiriro unogona kusungwa unogona kuzvambaradzwa kana kuti vanogona kusvisvikidza masabhuku nemadzishe kuti vakudzinge munyika yaunogara saka zvinhu zvekubvonyongodzwa kwenyaya yezvinhu zvebudiriro zvinhu zvagara zviripo isu hatichakendengi nezvazvo tinozviziva kuti ipolitics dzezanupf tagara nadzo hazichadhivhundusizvi saka kana tiita mabasa ebudiriro tinoudza madzishe toudza vanasabhu
vanga vari vakakwikwidza vakamirira bato reCCC musarudzo yemumiriri wedunhu regutu central vamatthew takaona vari parunhare nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato rezanupf sezvo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vanga vasati vapindura mubvunzo watavatumira vatungamiri venyika makumi matatu nembiri dziri mugungano reNATO vari kusangana muno muwashington dc muamerica svondo rino kumusangano mukuru uri kunangana nekusvitsa makore makumi manomwe nemashanu kana kuti 75 kubva sangano iri raumbwa muna 1949 musangano uyu uyo uri kutanga nechipiri uri kuuya panguva iyo sangano iri rakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira hondo pakati perussia neukraine nematambudziko emupasi rose musangano uyu unonzi uchanyanya kutarisa zvinhu zvikuru zvitatu zvinoti kusimba kwesangano iri mune zvekuzvidzivirira rutsigiro kuukraine uye nekuramba NATO ichisimbisa kudyidzana kwayo nenyika dzepasi rose mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha avanodzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica.
Musangano uri kuitwa muAmerica kuWashington DC zvandura takatarisa izvi weNorth Atlantic Treaty Organization inonzi NATO, musangano mukuru zvikuru unenge uchipemberera makore 75 kubva 1949. Musangano reNATO rafomewa kwapera Second World War.
Zvii zvikuru zvingatarisirwa kukurukurwa?
Musangano uyu uri kuitwa uchitarisa mabasa eNATO avati vaita kwamakore ese apfuura aya, pamwe chete nokuumbiridza vanotivo madefense nenzira dzokuzvidzivirira nokudzivirirawo dzimwe nyika dzisiri muNATO, shamwari dzeAmerica, zvichange zvichitarisa zvaizvozvo kuona kuti choumbiridza sei masimba edu isu segungano reNATO, kuitira kuti pasazowana nyika inotidherera. Zvimwe zvingange zvichingotaurwa pamusoro pezvitatu zvadzidzo zvinenge zvichitaurwa, nyaya youpfumi hwepasi rese inotonge ichitotaurwa chete, ichitobuda chete. Ndo zvimwe zvavachataura ivo kuti vobetsera nyika dziri kunetseka sei, dzichinetseka nokuda kungangova kuda kwehondo iri kuUkraine kwaibvawo zvimwe pamwe chete nokutengeserana neUkraine. Saka zvinhu zvinototarisirwa kuti zvinototaurwa chete pamwe chete nezvamatongerwo enyika dzingava dzeNATO nedzepasi rose zvekare, kuti pasi rese pasange pachishayikwa kurwisano, nokuti basa reNATO ndorokutiro pasi pese pasazova nehondo pange paine chechetere. Saka zvido zvimwe zvichataurwa izvo.
Pane zvingadzidzwa here nemasangano ari muAfrica pamusoro pemabatirwo ari kuitwa obasa neNATO?
Zvinofanira kudzidzwa zvinhu zvakawanda kuti gore negore kana kuti nguva nenguva inosangana magungano iwayo ngaange achiita zvinoita NATO kuti vanozvitarisisa kuti chii chingatisimbisa, zvekare zvii zvetingaitavo kubetsera dzimwe nyika, kwete kungoti tinge tichibetserwa, zvekare kuti vanofanira kudzidza kuti kubudirira kwenyika dzomuNATO kwakabva pai.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica vari parunare neStudio 7. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nhasi vakorokotedza mutungamiri weBritain mutsva vaKeir Starmer nekukunda kwavakaita ivo nebato ravo reLabour Party musarudzo dzenyika iyi, vachiti kukunda uku kukunda kweutongo hwejekerere, kukunda kwepfungwa dziri nani uye kukunda kwepasi rose. Vachinyora padandemutande reX iro raimbonzi Twitter, vachamisa vati chinhu chinofadza kuona utongo hwejekerere huchikunda huchibudirira uye kuona vavhoti vachipiwa masimba avo kubudikidza nesarudzo. Vati itarisiro yavo yekuti hurumende itsva iyi ichasimudzira kudyidzana kwakasimba pakati peZimbabwe neBritain. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weIndia vaNarendra Modi vari kunanga kuRussia mangwana muvhuro murwendo rwemazuva maviri rwekusimudzira ukama panguva iyo Moscow yadzikisa kudyidzana kwayo navo nemudzokorora nemuvengi wenew Delhi, China. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin wakaronga kuitwa nechipiri uchabatsira kurasa maonero ekuti ukama pakati peIndia neRussia waderera, apo India iri kuvaka ukama hwakasimba neAmerica. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTavoka Ncube weStudio 7.
Dino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Tavoka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nava Tando Mate, avo vari muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, vari kuchikoro cheLouisiana State University. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndinonzwa kufara nekuva avo vevamwe vakasarudzwa kubva muZimbabwe nekubva muAfrica kuti vange vave vamwe veboka reMandela Washington Fellowship regore rino ra2024 runova iro gore zvekare Mandela Washington Fellowship Program pairi kupembera gore rayo regumi rekuberekwa.
Pane zvamati maona muno muAmerica, pane musiyano here pamaitiro ezvinhu muno nekuZimbabwe?
Ndakafara zvisingaiti pandakaona mukana wekuenda kuchitoro kunotenga zvikafu zvokudya, kunotenga hembe dzekupfeka. Ndakakwanisa kuona mukana wekupinda muchitoro chekuti chakange chisina vanobatsira patiwo paunobhadhara paya. Waizvibhadharira wega, waiverenga wega zvawatenga, wobhadhara mari yako usina kutaura nemunhu, wobuda, hapana yekubvunza, hapana yekutarisa. Izvi zvakandifadza zvikuru nekuti zvinhu zvandakange ndangoita zvekuona paTV. Ndaona zvekare kuti kuno kuAmerica, ndaifunga kuti kumba kwedu kuAfrica ndiko kunopisa steric, asi ndazoona kuti aiwa kuno kuAmerica, kunzvimbo yandiri inini kunonzi kuLouisiana, kunovaiko kudhuze negungwa rinonzi Gulf of Mexico, kunopisa kudarika kumba. Zvekuti pane zvimwe zvinhu zvandave kuita zvandanga ndisingafungiri kuti ndichamboita, zvandairamba kuita sekumwa mvura yakawanda chose nekuzora sunscreen.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kudzidza muno muAmerica?
Ndichange ndichidzidza kupinda chikoro panonzi paLouisiana State University. Panova ipo pachange paine boka rinenge richidzidza yatinoti Leadership in Civic Engagement. Inotaura nezveutungamiriri, hunhu hwakanaka pautungamiriri, maererano nenyaya dzine chokuita nemararamiro evanhu munharaunda sevanhu vakabatana vane yatinoti ubuntu. Zvimwe zvacho zvatichange tichidzidza zvinosanganisira Black History. Tichange tichitarisa zvekare nyaya dzekubatanidza nharaunda dzemagariro evanhu, kana kuti yatinoti iyo grassroots community engagement. Tichange tichitarisa zvekare nyaya yatinoti restorative justice. Tichange tichidzidza zvekare yatinoti conflict resolution, zvinoreva kuti kubatsirana kuti patinopesana paya, patinopokana, tikwanise kuwana kunzwisisana nekugadzirisana.
Kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship hakusinyore. Ndeapi mabasa amunoita muZimbabwe akaita kuti musarudze?
Kupinda muchirongwa ichi kwakange kusina kuchipa. Takange takawanda vakanyora, tinosvika 100,000, kusanganisira vanhu vose vari muAfrica vechidiki vaida kupinda muchirongwa ichi, asi pakangokwanisa kupinda 700. Izvozvo zvinoratidza kuti vakawanda variko kuAfrica vari kuita mabasa akasimba zvisingaiti, uye mabasa anofadza zvisingaiti. Vanoda kudzidza kuti vowedzera sei mushandiro wavo, uye voita sei kuti vabudirire mumashandiro avo. Ini kuno kuZimbabwe ndinonyora uyezve ndinodzidzisa vanhu maererano neivhu ravo ravanogara, atingati iwo maland rights. Isu sevanhu vemuZimbabwe, sevanhu vatema, takarwira nyika yedu kuti tinge tichigara paivhu redu takasununguka. Izvozvo vanhu vakawanda havanzwisisi kuti zvinorevei, havanzwisisi kuti zvinofamba sei, ende havanzwisisi kuti zvinovabata papi mukurarama kwavo paivhu ravo.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navaTando Mate, avo vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndinotaura Ncube, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzechitendero kana kuti religious forum chamuri kupiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Ndinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chamunopiwa musi wesvondo wega wega kuno kuStudio 7. Nasi muri kuchipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington. Nasi tine hurukuro namuvhangeri Traimo muparinga vekuHarare pamusoro penyaya yeuori yakurumbira munyika mumazuva ano. Tinokuchingamidzai muvhangeri pano paStudio 7. Sanganai nevateereri mutipatsanurire nyaya yeuori.
Ndinotenda Mwari zvikuru. Nyaya ndinayo nhasi inyaya yecorruption. Chinhu ichi chiriko mukurarama, chinhu chatinosangana nacho misi nenguva manzvimbo dzakasiyana-siyana, ende ichiitwa zvichiitwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvichida mungava kana mukereke, muchechi, chero pese pawasvika. Chinhu chaakuraramika zvekuti nzvimbo dzausingafungidzira kuti corruption inogona kunge iripo, unogona kushama uchinzwa kuti ndo mafambiro anoita zvinhu munzvimbo idzodzo. Itsika iri muvanhu isingaremekedze kana kutya kuti pachechi, panhamo, kubhawa, kubhora ndekupi nekupi. Chinhu ichi ilifestyle, upenyu huri kuraramika pakati pevanhu.
Iro shoko raMwari rinoti kudini nenyaya yeuori muvhangeri?
Ya, mushoko raMwari chinhu ichi hachidiwi uye hachigamuchirwi chiri pamesaa Jehovha, nekuda kwekuti chinodzivisa zvichida vanhu vasina mhosva vanogona kubatwa sevanhu vane mhosva vachiabhuiswa nekudini nekudii. So shoko raMwari harizvigamuchire zvinhu zvakaita saizvozvo.
Kumakare kare zvaiveko here? Tinoona sokuti mazuva ano chinhu chanyanya kukurumbira chaizvo munyika.
Hongu, kubva kumazuva ekare chinhu chinonzi corruption chakagara chiriko. Ndichapamuenzaniso kubva kubhuku ya First Samuel. Vana vaSamere, bhuku raSamuel, First Samuel chapter 8 verse 3, zvanzi vanga vane mufambiro usina kunaka uye vaitora zvoko muhomwe kubva kuvanhu uye vachidzivisa kuti kuyanana kwevanhu kusafambe zvakanaka. Saka kureva kuti pakava necorruption, utongi unotonga kumatare nyange nematare edzimhosva, vane mhosva dzimwe nguva vanogona kusasungwa, vasina mhosva vodzvanyirirwa ndo vanenge vaakusungwa. So zvinodaro mukurarama muupenyu, vane mari vanenge vachingobudirira pazvinhu zvavo nekuda kwekuti pane corruption iri involved.
Ringapedzwa sei dambudziko iri?
Right, chinhu chinonzi corruption kuti chigone kupedzwa chinotoda vanhu kupiwa dzidziso yekuisa value panyika yavo, paupenyu hwevamwe zvichienda zvakadaro. Nekuda kwekuti dzimwe nguva kare ndaifungidzira kuti nhamo kuoma kwezvinhu kunoita kuti vanhu vave corrupt. Kusvika ndazofambawo ndazotravela kune dzimwe nyika dzaunofungidza dzine ikonomi yakanaka, corruption has become like a cancer or a lifestyle iri muvanhu, zvichidependa neany individual. Nokuti imwe inokonzerwa nekuva greedy, makaro, kwete kuti ikonomi inomira zvakanaka zvinhu zvakaoma, but munhu yatsika yaakurarama mari nekuti nyange achiwana zvakanaka, nyange maconditions ake ari better, but anongonzwa kuti dai pangoispo kamwe pamusoro. Nyaya yekufighta corruption inotangira pakuisa dzidziso muvanhu, on individual capacity, kupa munhu maonero kuti izvi ndizvo zvinofadza Mwari, izvi zvakanakira ikonomi yenyika, izvi zvakanakira iwe semunhu, izvi zvakanakira masystems akati akati. Ndofunga zvinotoda dzidziso dhan kuti ngati delay nepoverty. Ndo zviri kukonzerwa aiwa munyika dzakapfuma nekubudirira, corruption iriko on a different level, zvichienda zvakadaro.
Zvamauya zvanaka muvhangeri. Dzidziso yamungasiyirawo vateereri nhasi yochitiwo kudini?
Chakaipa chikaitwa kwenguva refu vanhu vakachijaira chinoita sekunge hachina kuipa. Vanhu masgo back the drawing board yema principles e life. Zvikafanana nemunhu anogara muimba isina ine rima, anopedzisira adevelopa kamwe kakuona murima imomo, nokuti agara murima for a long time. Munhu anoaffect pane rima, munhu achangopinda muimba ine rima, but agara muimba ine rima anopedzisira akuita sekunge ane kakuona. So sometimes darkness inenge yakuoperata sekunge e light to some who are used to darkness. So it's principle inoda kudzidziswa vanhu, inoda kudzidziswa vanhu muupenyu kuti chinhu ichi tichigone kufaitwa uye tichifaite pamwe chete tipe kubudirira semhuri kubudirira senyika kubudirira sekambara ndinotenda henyu mazviita
kwana sitogumira pano tinokutendai zvikuru muvhangeri muparenga tinokutendaiwo vateereri kunge mange munesu muchirongwa chanhasi chechitendero tinokupai chimwe zvakare svondo rinouya anokuoneka iine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Totanga nekutarisa zvabuda mumutambo weCOSAFA Cup Final. Angola ndiyo yatora mukombe weCOSAFA mushure mekurova Namibia 5-0. Mozambique yatora chinzvimbo chetatu mushure mekurovawo Comoros mumapenareti. Totarisa mutambo weCricket. Mufaro wanga uri munyika kune vanotevera mutambo weCricket wakauya mushure mekunge Zimbabwe neZuro yakarova India nemaruns 10-3 mumutambo wawo wekutanga wemishano yeT20 muHarare Sports Club. Wadimurwa nhasi mushure mekunge India yashandura zvinhu ndokurova Zimbabwe nemaruns 100 mumutambo wechipiri weT20 pakati pezvikwata zviviri izvi. Totarisa nhabvu. Vanotevera mutambo wenhabvu munyika vanoti pane zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa Zimbabwe isati yaita maroto ekubudirira kuenda kumafinari eAfcon 2025 aya achaitirwa kuMorocco. Mutoro wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa zvizere pamusoro penyaya iyi.
Zimbabwe yakaiswa mugungano reGroup J mukubatanidzwa kwakaitwa zvikwata neCAF gungano rine nyika dzinoti Cameroon, Kenya neNamibia munzira yekuenda kuAfcon 2025 Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafinari ayo achaitirwa kuMorocco muna 2025. Kunyange hazvo gungano iri risina kunyanya kuoma, veruzhinji vanotevera mutambo uyu vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa pasati paitwa maroto ekuenda kumafinari uku. Nengo yeWarriors Friends Club vaProsper Mashaya vanoti Zimbabwe inokanisa kukanganisika munzira yeAfcon 2025 kana ikaramba ichitambira mitambo yayo yepamusha kune dzimwe nyika sezviri kuitika pari zvino.
Tikuona kunge kuti tichatikanganisa inyaya yemagrounds emuno kuti hazvizivi kuti tichatambira here muZimbabwe kana kunze kwenyika. But tikuona kuti minister wedu wemunomo data kuvakumbirisawo vagadzirisawo magrounds edu ave akanaka, magrounds edu ave anomechawo nemamagrounds edzimwe nyika.
Zimbabwe yakashandisa nhandare yekuRwanda semusha wayo apo yakaita mangange 1-1 neNigeria, ndokuzoshandisa zvekare nhandare yemusouth Africa apo yakatamba neLesotho ndokurohwa 2-0. Asi chinonzi nevakawanda chiri kudiwa nechimbi-chimbi kotsvaga murairidzi weMaurias iye zvino sekutaura kwemutsigiri mukuru weMaurias vaAdam Mukwasi.
Kutanga sezvo tisina murairidzi chaiye chaiye ndipo totangira kuti tifanira kutora mazuva kubva nhasi pati kutaura nemudai tifanira kusvika musi wechishanu tatova nemurairidzi nokuti taakuziva mamiriro akaita mutambo nenguva yedu idiki.
Vamwewo vakaita semutsigiri weCapes United vaParadzai Jemwa vanoti nenguva shoma iripo Zimbabwe inoda varairidzi vanoziva mamiriro enhabvu yemunyika vakaita saBruce Grobela, Kaitano Tembo kana Joy Antipas. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBozwo Marimo vanoti pakaiswa murairidzi panenge pave kudiwa gadziriro yakasimba inosanganisira mitambo yekuedzana masimba nezvikwata zvine mazita munhabvu.
Takuda kuti tichinyatsoita gadziriro dzakasimba muno muZimbabwe kuti toitawo mafriendly matches nematims mahombe yekuti tinokwanisa kunge tichigadzira timu yedu yekuti ikwanise kumecha gurupu rataiswa iriri nekuti pauda kutombotambwa zvakasimba chaizvo.
Cameroon yakatora mukombe weAfcon kanokwana kashanu, asi Kenya neNamibia hadzina nhoroondo yakasimba makundano aya. Asi mutevedzeri wemurairidzi weDynamos Lloyd Chigove anoti nzira iri muMaurias aina kupfava sezviri kutaurwa nevamwe achiti iye Zimbabwe inoda vatambi vayo vese vane mukurumbira kusanganisira kukumbira Knowledge Musona kuti adzoke kuma Warriors.
Igomo rinoda kuti ise Musona pamwe chete tibatsirane kuyanga vanonzi vaka tivazorora kutamba vana Knowledge Musona.
Tinotenda Kariati anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuNtulikazi 2024 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa ancitshe inhlanganiso ye-Citizens Movement imvumo yokutshengisela isola ukubotshwa komholi welinye lamacele e-CCC umnumzana Jameson Timba labanye bakhe, kodwa linhlanganiso ithi izaqhubeka ngohlelo lwayo. Umnumzana Nelson Chamisa wenzela amhlophe umholi kahulumende weBhilithane omutsha ngemva kokunqoba kukhetho, esithi uloyisa ukuba iBhilithane iqinise ubudlelwano bayo leZimbabwe. Ele Angola yilo elithethe inkezo yeCOSAFA ngemva kokubhaxabula ele Namibia. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ye-Citizens Movement yona esekela icele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi lanxa bencitshwe imvumo ngamapolisa bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela ezitaladeni ze-Karoo ngolwesibili besola ukubotshwa kukaTimba labanye bakhe abangamashumi phose ayisishiyangalombili 78. Abantu laba sebelamaviki amathathu bevalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa bebuthene endlini kaTimba mhla ka 16 ngenyanga edluleyo bethakazelela usuku lweDay of the African Child. Amapolisa athi babeqoqa udlakela kodwa bayakulandula lokho besithi babenanza usuku lolu ngokuthula futhi kungela sidingo sokungenela kwamapolisa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweBhilithane eziphansi kwenhlanganiso ye-Action for Southern Africa lazo ziqoqa ukutshengisela kulelo lizwe zisithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Sixoxele sikhulumeli se-CCC ekhokhelwa nguThimba umnumzana Promise Mkhwananzi, yena othi amapolisa ephula amalungelo abantu ngokubalisa ukuthi batshengisele ngokuthula.
Thina sithi thina hayi, usekelo somthetho iconstitution yeZimbabwe ivumele uZulu jikelele ama-citizen ukuthi atshengisele nxa enokukhonona abangaba lakho ezithileyo ezigoqela indaba zokubotshwa kwabantu ababesenza ama-programs abo ngokuthula.
Sizwa abanye abebandla lenu besithi ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka lanxa amapolisa elivimbile. Yebo kunjalo.
Uhlelo lokutshengisela sihlelo lwebandla, akula muntu odesignated ukuthi abizele abantu batshengisele. Uloba ngubani ulelungelo lokutshengisela ngaphansi komthetho welizwe we-constitution yeZimbabwe? And uZulu uyakhuthazwa nje ukuthi insiste lokuqina ekhuluma ngodaba lokuthi amalungelo abantu asesekelweni somthetho kufuze ahlonitshwe. Xa abantu bevunyelwa ngomthetho welizwe ukuthi batshengisele, kufuze kuhlonishwe koloko kusemthethweni banikwe leyo mvumo yokutshengisela izikhalazo zababe lazo.
Ubabuthimba labanye bakhe babotshwa bebuthene kungeladlakela olwenzakalayo. Kodwa sizwa uMongameli Mnangagwa uhlala ekhuluma kulezi nsuku esethusela. Sithi kulabantu abahlose ukubangela udlakela ikakhulu ngesikhathi somhlangano weSADC. Njalo kukhanya utsho abebandla lenu kumbe abebandla lenu bengaba yingxenye yabantu laba bakhulunywa nguMnangagwa. Ungathini ngalokho?
Asibo bantu bebandla lethu, ibandla lethu lizithulile, thina sakhuluma kuphela sathi hayi ukhetho aluhambanga kahle, okwenziwe ayisikho, ubaba Mnangagwa kamelanga abese sihlalweni, iSADC kumelanga ibuye lapha eZimbabwe izonika uMnangagwa ukuba umgcini wesihlalo weSADC. Ingqobe isise kuzulu waseZimbabwe jikelele ukuthi baye batshengisele ukukhulana kwabo xa bengabe bekhulunda ngale ndaba. Akula muntu olelungelo lokwethusela omunye umuntu ngoba akula muntu owethe icala. Konke okwenziwayo kwenziwa kugxeke, kusenziwa njalo kulungiselwa okubhalwe esisekelweni somthetho ese-constitution yeZimbabwe.
Isimo samalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi simi njani ngoba uMongameli Mnangagwa uthi kanye laphe zanu PF bathi amalungelo bayawananza kakhulu bayawahlonipha ukwedlula uhulumende kaMgabe.
Abalamaka akuna balungelo abawananzayo ikubona obaba uThimba labanye besentulungeni bengenacala abalethayo bengenadlakela abalwenzayo. Babezibuthanele ke benanzelela ilanga elikhulu iDay of the African Child ngokuthula ine-private place endlini kababa uThimba bengadisturbi umuntu bengekho endaweni yomuntu. Amapolisa yiwangena emzini kababa uThimba abo phabantu abavalele entolongweni, abanalungelo lebheyili, abanalungelo lokuya emakhothi. Ngalokho akulalungelo ehlonitshwayo eZimbabwe.
UMnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli secele le-TRIPC elikhokhelwa nguMnumzana Jameson Timba. UThimba labanye bakhe bazamiswa njalo enkantolo kamantshingo lwesibili. Umkhokheli wamapholisa eHurungwe obhale incwadi yokwala ukuvumela ukutshengisela kwe-Citizens Movement uChief Superintendent Karuru lesikhulumeli samapholisa elizweni lonke jikelele uCommissioner Paul Nyathi abadobhanga incingo zabo. Owayengumkhokheli webandla eliphikisayo ele-TRIPC njalo oqoqa ukusungula ibandla elitsha uMnumzana Nelson Jamisa namuhla wenzele amhlophe umholi kahulumende wakwelebhilithane omutsha uMnumzana Keir Starmer ngokunqoba kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo esithi uloyisa ukuba iBhilithane iqinise ubudlelwano bayo leZimbabwe yona anti ilohulumende ongamukelwa ngamanye amazwe ngenxa yokhetho olungahanjiswa kuhle. Eloba enkundleni ye-X, uChamisa uthe njalo eleZimbabwe lithwele nzima ngombuso omubi kanye lenkohlakalo. UStama owebandla leLabour ungene embusweni ngemva kokunqoba obe inhloko kahulumende uRishi Sunak lebandla lakhe lamaConservatives. Ibandla leli bese libuse okweminyaka elithumi lane 14 years ilandelana kuyilo elihlala linqoba kukhetho. Okwamanje ke singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube, namuhla sixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. UNtando ngosakhulayo olwela amalungelo oluntu esePlumtree eMathabeleland South.
Ngijabulile njalo ngiyathokoza kakhulu ukuthi lami ngibe yingxenye yalaba abakhethiweyo lonyaka kuba kuMandela Washington Fellowship ngoba ungananzelela competition yangkhona ayi inzima sibili ama applications abe maningi njalo uthi uzofinyelele kulithuba elihle ngoba ngikhangelele ukufunda kabanzi ngalokhu engikwenzayo emsebenzini ukuze lami ngithole njalo amanye ama leadership skills azangcedisa ukuthi ngisebenze kahle ngithuthukise isigaba sami leZimbabwe yonke.
Yiziphi ezinye zezinto ozikhangeleleyo ukuthi ube usuzitholile ngesikhathi liqeda i-fellowship le?
Ngifisa ukuthi ma i-6 weeks ze-Mandela Washington Fellowship seziphelile, ngibe sengikwanise ukuthi ngibe sengithole ulwazi lonke olwaneleyo olokuthi lami ngikwanise ukuthi ngibe ngumholi omncane ongcono ngoba ngibuye lapha ngilama skills ami engilawo. Kodwa njengoba abadala besitsho bethu kufunda kuphele, ngikhangelele ukuthi ngifunde kabazi ukuthi ngiyenze njani ngcono umsebenzi wami.
Sesikhangela umsebenzi owenzayo eZimbabwe okwenze wathola leli thuba elokuphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Wenza umsebenzi bani njalo uphathisa njani uZulu?
Mina ngiwuntanga oyenza into ezimbili. Ngiyenza owe good governance le human rights lapho esifundisa ontanga ngeconstitution yeZimbabwe ukwenzela ukuthi bebewazi amalungelo abo nokuqhakatheka kwawo. Siphinde njalo sibafundise abontanga ngokuthi kumele bethathe manyathelo bani ukuze bekwanise ukuthi bekhulume ne-local governance yabo. Kungoba ungananzelela ontanga isikhathi esiningi baya bengakwazi ukuthi kumele ngithathe nyathelo bani mangivelelwe ngenye into. So thina esikwenzayo yikubafundisa ukuthi ma kulento enje kumele uhambe lapha lalapha. Okunye njalo ngenza i-advocacy for sexual reproductive health rights. Lapha sifundisa ama-adolescent girls and young women on how they can prevent themselves from getting HIV and AIDS. Ngokuthi bengasebenzisa njani, kumbe bengathola njani ama-prep methods lawa akhona eZimbabwe. Ngoba ungananzelela besile oral prep isikhathi sonke, kodwa sokule dapivirine ring, le-injection. Esifisa ukuthi ngabe abontanga yendlela abasebenzisayo ukuze beyenqabele ukuthola igcikwane le-HIV and AIDS.
Ukhula nje ubukhangelela ukuthi uzafika kuleli izinga lempumelelo osofike kilo, njalo yiwaphi amazwi ongatshiyela abatsha?
Ngikhula bengivele ngilokunye engangufisa kusekhanda. Ngithe ngiqeda isikolo ngaziyenzela i-human resources management, njalo bengingazi ukuthi ngingazithola ngilapha ngalowo mnyaka. Kungoba ngithe ngiqeda isikolo ngabona ukuthi amathuba omsebenzi mancane, ngase ngiqalisa ngokuvolontiya. So ngithethe isikhathi eside ngizivolontiyela, ngisebenza lapha lalapha ngincedisa nje lapho kufunakala khona umuntu okuncedisa. Lokho kuba lithuwa elihle ngoba kuyafundisa njalo kuyagruma ontanga kakhulu, njalo kuyakukhipha entweni eziningi. Akulanto eziningi ezingakuthola uma kuyukuthi utshona ubhizi. Kathesi masikhangele sikhangele izinto zabo drug abuse lani kuyakukhipha entweni zonke leziyana ma uhlala ubhizi uthola into yokuyenza. Engingakwa-advisor yukuthi ontanga lonke utshintsho qala kithi, yonke into iqala ngawe, iqala ngami. Ma ubona i-problem e-communityni yakho, kumele kube nguwe osukumela phezulu uncedise kumbe uyenze. Ngikhula bengingakhangelelanga ukuthi ngifike lapha, kodwa ngibonga ukuba ngilitholile leli thuba.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loNkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika okwamaviki ambalwa. Asihlangane ninye esikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Tabo Kajahagulu. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs wakuDube usiphatheleni kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sigcina amasiko wethu. owenze twenana masiva wena twenana masiva wena
siyalamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke yimumthembo sithembayo okips dube ngilapha eWashington DC namhlanje ke silo mama esiqoqalayo ake sizwe ukuthi ngubani lo mama
mina nguthando yomahleka ngithanda ukuzithi intombi yaondlovu isiqamula amayezi sakomthombeni ngisuka ke elwagwelu kuchifu sogwala sisenothi enothihlangana
ye siyabona ukuthi wena uphile kwendulo akusitshela ukuthi wenzani emaphandleni khonapho njalo ukubani khonapho indawo yangkhona ngiyangikhaya kumbe ngiyakho
ya lapha engikhona kusekhaya ubaba wami nguye umahleka so umahleka yiseneminyami kodwa singabokondlovu umama ngumadube so ke lapha kusekhaya ukuthi lapha engikhulele khona kodwa mina ngizalele ugogwe then sasesithutha ke sibuya lapha esikhona kathesi kusabhokusweswe osogwala uchifu wethu ngihlala labazali bami
ye siyabona uphile kwendulo akusitshele ukuthi usebenzisa ubulongwe liyagudula ngabo into ezinjalo akusitshele impilo yemaphandleni khonapho uthi njani
hhayi ngapha siziphilela kuhle nje kuthiwa umoya kakhulu impilo esiyiphila nje everyday ila nje problem layo ngiziphilela nje kamnandi kanjalo
uyabe usenzani khonapho-ke emthonjeni uthwala inkonxa ngekanda akusitshele ngesintu khonapho usenzayo khonapho
ya lapha yikukhula esikwenzileyo njengomntwana oyinkazana ngiyavuka ekuseni ngithanyela iguma lami ngibasa umlilo abazali bami lapha abazavuka khona yabe sengiqedile ukwenza konke lokho sevaka amanzi awethiye lapha
uyakwazi ukugudula ngodaka kumbulongo
sidi kakhulu ngiyachaya ivini ubulongwe sidibi ye
akubatshela abantu phela abakwazi abaningi ukuthi khonokho vele kwakusetshenziselwa kudala
sesasivele sikwenza kudala ekho sikwenza kathesi so khonapha ngifuna ukuthi ngicole nje yami yokulala futhi ngiyicole ngodaka so ngizacola-ke ngaceda ukuchola sengifaka amagrini kathi kodwa kathesi akunamagrini ngoba kuyachisa so ngiyalungisa amabhleki
amabhleki wona lawo kuyini
ngathatha amahlanga akho lawana womumbu suwachisa engakathi ukuthi ebe ngumlotha suthatha amanzi suthela elokhu eyibhleki kanjalo emnyama suthela amanzi ungathela amanzi uthatha lawana amahlanga lawa suwafaka-ke emgqonyeni wakho eziko ungafaka eziko suwabuchuza abe yimpuphu engaba yimpuphu sayekela xwade ngaxwade ngaxwade sufaka-ke suphehla ngani ukuphehla amahewo ye suphehla engajiya lokho ngani uyakuthanda engabi liporiji polithi kodwa ejiye nje then engaphola suhamba-ke siyafaka endini yakho
uyabe usenzani ngakho khonokho uyakugudula ngakho
iyabe ithiwa i-black polish leyo siyakugudula ngayo ngoba thina phela silasisabasamiki so siyasebenzisa udaka so kuyaba mnyama kube kuhle nje ucabanga ukuthi umuntu ufake ipolishi la kathi hhayi sifake amablaki lokhu yikho esivele sikhulu esikwenza ekhaya
ye lo-ke nguthandiwe mahleka uzibizwa ngokuthi ngu-the-youtuber uyangena ku-youtube so ku-youtube vele ungena nsuku zonke
ye ku-youtube angeni nsuku zonke la malanga yakwanisa nje ukufaka kubikilitha kodwa ngiphosta kathathu ngeviki mande wednesday le-friday ikalapho engiphosta khona amavidio ami amade okwama-15 minutes kumbe 20 minutes kumbe 25
ye akutshela abantu ukuthi bakuthola njani nxa bekudinga
so laba abafuna ukundinga ku-youtube nguthandiwe mahleka ufacebook nguthandiwe mahleka page ku-instagram nguthandiwe mahleka njalo lakutiktok nguthandiwe mahleka
siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa
hayi ngiyile mbongayo
hayi-ke la mdlasima lapha kusigaba zamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke beli lami umthembo sithembayo ukips dube lilani
abadala
kwathini bayakutshela bathi salulandelathembo
sithembayo ukips wakodube siyabonga le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi uSeni Spanda.
Ngiyabengelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga ukuba litholile ithuba lokulalela njalo lokuba ingxenye yenkonzo yanamhlanje. Inkosi libusise kakhulu. Mfuna ukuba namhlanje kuliviki asikhangele nini udaba lokubonga. Baningi abantu bokuthi nje empilweni utshone khona onangayo yonke into, akulanto umuntu ayibongayo. Ungaze umenzeleni, kungaze kwenzakaleni empilweni yakhe, utshona ngaso sonke isikhathi ekhonona. Ngakho ke mfuna sibale kwabaseKolosi ichapter ka 3 verse ka 15, ukuthula kukaKristu kakubuse ezinhlizweni zenu, ngoba njengezitho zomzimba munye labizelwa ukuthula, njalo bongani. Ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokupheleleyo lapho lifundisana njalo liselulekana ngenhlakanipho yonke, ngamahubo, amaculo kanye lezingoma zakomoya, lihlabelele lilokubonga uNkulunkulu ezinhlizweni zenu. Njalo kukho konke likwenzayo ngelizwi loba ngesenzo, konke kwenzeni ngebizo lenkosi uJesu, libonge uNkulunkulu uyise ngaye. Ngakho siyananzelela ukuba uPawulu lapha mbalile amavesi amathathu, uPawulu wonke lawa mavesi ucina ngokuthi bongani uNkulunkulu. Ngabe kumbe lenzani, kumbe likwenza likhuluma, kumbe likwenza likwenza ngezandla, kumbe kwenzakalani, kumbe liyakhonza, kumbe lisemsebenzini, uPawulu uthi yena ngakho konke bongani uNkulunkulu. Uyachasisa yena ukuba nxa siphila thina impilo yokubonga ngaso sonke isikhathi, ukuthula kwaKristu kuyabe kubusa phakathi, kuyabusa phakathi kwethu. Njalo uyachasisa ukuba yena uKristu nxa simbeke enhlizweni zethu, kungabe kuyikuyini okuyabe kwenzakale kithi okungasenza ukuba sisale sikhonona. Kodwa yena uPawulu uthi buyani ngokubonga. Kuthi ukuthi isikhathi esiningi into eyenza ukuthi umuntu angaboni abe nokukhonona, uyabe engamboni uNkulunkulu, kumbe ngithi uyabe engaboni isandla sikaNkulunkulu kuyo yonke into. Nxa sikwazi ukuba uNkulunkulu kala kuthi kumbe ungaphakathi kosimo sokuthi ulwandle luyabe ludikinisa isikepe lapho phakathi kwaso, kunzima kungani kawusoze uphume phakathi kwalowo mumo. Kodwa nxa ubonga wena uyabe usithi uNkulunkulu ngiyakwazi ukuba phakathi kwesimo lesengiso. Ngiyacabanga abafundi bakaJesu sebephakathi kwebholokho lapho elali phakathi kwesikepe okwakunzima khona, kunzima buchaya amanzi ulwandle lubuya ngolaka, becabanga ukuthi abasoze baphume bayo bubha bafele khonapho. Kodwa ngenxa yokuthi uJesu wayekhona waletha ukuthula. Ngiyakhumbula njalo lezi yazinsizwa ayezaphoselwa yinkosi phakathi kwezilwane, oDanyeli bavuka ekuseni izilwane lokhu zingabadlanga, abanye baphosela emlilweni phakathi kwelangabi, bathi bephakathi kwalo kwabonakala indoda yesine ihamba phakathi, baphuma bengazange batshe loba kumbe kulani kwabomba isigqoko kumbe okunye okwakubamba umlilo, baziphumela nje lokhu benjalo. Kutshengisela ukuthi babebonga bona bephakathi kwaleso simo, phakathi komlilo kodwa bebonga uJesu. Ngiyabonga uNkulunkulu kuba mphakathi komlilo kodwa lokhu mphila. Ngiyabonga uNkulunkulu kuba ngixotshiwe emsebenzini kodwa ngiyaphila njalo lokhu ngikwazi wena. Ngiyakwazi ukuthi abanye uyabo phakathi komumo ukuthi lo muzi uyabo usudilikile, kodwa ungabonga uNkulunkulu uye esigabeni sokuthi umbonge, umekelene uNkulunkulu akulungisele izinto zakho. Siyabonga sithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siyakhumbula namhlanje uSihle ukuthi kumele sikubonge ngaso sonke isikhathi. Siyabonga Baba ngempilo, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu ofike phakathi kwesigaba sokungakubongi. Ngegama likaJesu, amen.
Sibonge umfundisi uSeni Sibanda ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Thiyani indlebe ngeviki ezayo. Kwezemidlalo, ele Angola liphakamise inkezo yomdlalo wenguqu eCOSAFA Cup namuhla ngemva kokubhaxabula ele Namibia nge-5-0. IZimbabwe yona iphume kulomncintiswano ngeviki edluleyo ngemva kokunqotshwa yiKenya.
Kusenjalo, oqhuba inhlelo zokuqeqesha abasakhulayo kwezenguqu uChamnora Maphosa uthi labo asebedlala kuzinga laphezulu kumele baphathise amaqembu amancane lapho abaqala khona ukudlala ukuze lawo maqembu athuthuke. Kubika uJoseph Njanji.
Maphosa uleminyaka edlula amajumi amabili esungule iqembu leTigers, lona eliqale lisaziwa ngegama elithi Makhokhoba City Warriors. Sekulabadlali abaningi abasuke kuqembu leli baya kumaqembu amakhulu. Ngokunjalo uMaphosa uthi iTigers idinga usizo lwemali lokunye okuthiyeneyo ukuze iqhubeke ikhiqize abadlali abalohlonzi njalo ingatshabalali.
Kumbeni laba bebedlala kuPremier bangasincedisa labo kumbeni. Kumbeni amatimu babethatha abantwana be sabe zithi basincedise. Njengoba bekwazi ukuthi kona bona bayacupha lapha kithi la angake ngasula ukuthi kwaye bengakwenzi because umkhono womoya elizwe lawo unzima futhi sapho nabanye bakhe basiphathisela babadonetayo besiphathisa bebezinika abantwana esikhipha zokutrainisa asibona ukuthi akuright sikhiphe abantwana kuzidakamizo eze kunathi utshwala amantshengu laba lani lani.
UMaphosa uphe umzekeliso wabadlali abaludumo abakhulele ezandleni zakhe kuqembu leTigers.
Ngilo Koti Makarute wasukala, ngilo Nqobi uMasuku wasukala, wathathwa nguMathembe lapha ehlahleni lesi azanga sidele azanga sithini lanamhlanje ikho yabona ke khathesi silabantwana abayi-6 abakwailenders khathesi abadlalela iPremier abasukela
abadlali abayisithupha abakhulunywa ngumaphosa laba bagoqela uPrince Ndlovu, uDarlington Mnkuli kanye noJillian Nyathi. Bona abatshengisa ukuba balekusasa enhle kakhulu emdlalweni wenguqu. Iqembu la-Islanders libaphe amabhola ngemva kokuba beliphe labo badlali kanye labanye. Ubudlelwano bukamaphosa leqembu la-Islanders buqale ngo-1974 ekufikeni kwakhe edolobheni lakobulawayo evela eBuhera.
Mina ngadlalela iMatayisi siyalinda siyayithatha abaplayers ku-redisin kwazoba le Matayisi yikho kwase kuthathwa amaplayers la-Islanders manje segruma abafana besuka kuma-juniors besiya kumatayisi besuka kumatayisi bahle bangene kwa-Islanders kwakunjalo.
UMaphosa usele minyaka engama-70 lanye yokuzalwa njalo siwachiyela wayengumdlali wakhe. UWilmot Gwenda uba umqeqetshi weqembu leTigers batholakala endaweni yeThabiso Youth Center elokitshini leMakhokhoba njalo balamaqembu abasakhulayo amathathu adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League Serie A lawa ngathi awe under 13, under 15 kanye le-under 17. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Themba Maseko sichayela wonke amakholwa lamhlanje kulusuku lwangesonto. Themba Maseko nxa ulalele ngicela ungithinte ngoba
Uthembisile nyakenye kubana kusiyaphela umnyaka uzokuba ukhiphe idlalate elimnandi likamasikandi ele gospel kodwa angisazanga ngezwa kuwe. Siyabonga kungasenani umculo omnandi kakhulu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-Citizens Movement ithi iza kuya phambili ngokutshengisela isola ukubotshwa komholi welinye lamacele e-CCC. Umnumzana Jameson Timba labanye bakhe lanxa incitshwe imvumo ngamapholisa. UNelson Chamisa wenzela amhlophe umholi kahulumende weBhilitane omutsha. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.